Aiwa, icho kwadi kuti mukuru wenyika, mutungamiriri wenyika President Mnangagwa, vari kuuya kuUnited Nations Annual General Assembly. Uye vakati ivo varoda takavakumbira vakabvuma kuti vasangane nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muAmerica nekuCanada kana dzimwe nyika dziri padhuze. Saka kunze kwemusangano yavachaita yeUnited Nations, President vari kufara chaizvo kuti vazosangana nemaZimbabweans ari muno mudiaspora, vachikurukura navo zvakanangana netarisiro yavo kana kuti pfungwa dzavo dzezvichaitika munyika kwemakore mashanu achauya. Uye zvavanofunga kuti maZimbabweans ari muno mudiaspora angavawo nechekuita kuitira kuti nyika yedu ivandudzwe nokubudirira.
Pane kusarudzwa here kuri kuitwa kuti vachasangana nemutungamiriri wenyika ndevakaita sei?
Saka vachasangana nezvikwata zvakati siyanei siyanei zvemaZimbabweans. Chandingatanga kuda kutaura, vachasangana neZimbabwe community jekerere muZimbabwe wese, zvisinei kuti ndewe mubhizinesi kana kuti ndewe bato ripi rematongerwo enyika. Uye vachasanganazve zvakare nemaZimbabweans vari munezvemabhizinesi, vanosanganisira vanoshanda nemaAmericans kana vanozvishandira vari pavo vega, vari muno muAmerica uye vari padhuze neSuper Canada. Vachaita zve umwe musangano wavachaita nesu vebato riri kutonga, bato reZANUPF. Zvinhu zvatakaronga izvozvo. Misangano iriko svondo riri kuuya, weekend yatakatarisana nayo yekupera kwesvondo rinoyi.
Misangano iyi ichange ichiitirwa kuguta ripi? Vamwe vangade kufamba vachibva kwakasiyana siyana.
Misangano iri kuitwa kuManhattan, kuNew York, kwakare kune United Nations. Parizvino tiri mushishi rekuita inonzi accreditation pachirungu, kana kuti kunyoresa mazita avo vanoda kusvuira kuti vazosangana nemukuru wenyika. Kungava kusangana vakamirira zvemabhizinesi kana kuti maZimbabweans njiye vanoda kungokurukurawo nemukuru wenyika, kana kuti vangava vedu vekubato riri kutonga reZANU PF vanoda kusanganawo nemukuru wenyika. Tiri kugadzirira izvozvo. Zuva ranhasiri ndo zuva ratiri kutoti tiri kuwerengedza kana kuti aya inonzi tally mazita evanhu vari kuda kuti vauye kumusangano iwoyo.
Zvingatarisirwewo neruzhinji rweZimbabwe rungangode kuuya kuzosangana nemutungamiri wenyika ndezvipi?
Zvikuru zvavangatarisira ndezvekunzwa kuti mukuru wenyika vakaronga kuti nyika ichatongwa sei kwemakore mashanu achauya, uye takanyanya kunangana nezveupfumi. Zvii zvatingaita isusi vana veZimbabwe vari kuno kunze kwenyika kuti tibatsire kuti nyika yedu ibudirire, isimukire paupfumi nekugara zvakanaka. Sesu vekuutano tinenge tichitarisirawo bato reutano iri kuti uno tabatsira kuti zvinodiwa munyika, zvingava mishonga, ingava mishina yemuzvipatara, zvii zvatingaita kutisane nehurumende yedu kuti nyika yedu ibudirire, vanhu vedu vagogara upenyu hwakanaka.
Mumazuva aitungamirirwa nava Robert Mugabe, kwaiwanikwawo here mikana iyoyi yekuti zvizvarwa zviri kuno zvisangane nemutungamiriri wenyika paanoshanya?
Zvaiwanika apo neapo, asi zvaisawanika semuwanikiro wazvaakuitika iye zvino. Isu zvandataura kuti mutungamiriri wenyika vaMnangagwa pari zvino vari kuti vane zvikwata zvavari kusangana nazvo zvakasiyana siyana, asi chikwata chikuru chevanhu vakawandisa zvikuru chaizvo chikwata chevana veZimbabwe vari muno mudiaspora kana kuti kuno kunze kwenyika. Zvisinei nekuti vakamirira bato ripi rematongerwo enyika, President vari kuti kana ari muZimbabwe ndichete ngaauye tisangane naye.